Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanana nanhasi uri musi wechina chikunguru 28/2018 nguva dzava 6 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakuru vakuru vehurumende neZANU-PF voramba vachipa zvikonzero zvakasiyana-siyana panyaya yekuti sei mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasina kuenda kumusangano kuHwange Colliery Stadium nezuro.
Ndakabatwa chibharo 2008 ndine makore 14 ndikarohwa kuri musi 27 June.
Vamwe vatsigiri veMDC vorangarira kupondwa nekubatwa chibharo kwavanoti vakaitwa nevamwe vatsigiri veZANU-PF muna 2008.
Tikatarisa nyaya yedisability resource allocation yedu yagara inenge iri shoma. Saka for my events akadai kungobatanidza mari.
Masangano evakaremara oita musangano mukuru kwaMutare. Mitambo yeWorld Cup yoenderera mberi kuRussia, Germany ichiburitswa mumakwikwi aya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kubuda munyika nhasi vachienda kunyika isina kudomwa nezita, asi chikonzero chekuti sei vasina kuenda kumusangano kwavaitarisirwa nezuro kuHwange Colliery Stadium iri kuramba ichitemesa vanhu musoro nekuti vakuru vakuru mubato reZANU-PF nehurumende uye mapepanhau akaita seChronicle neHerald anowanzorerekera kuZANU-PF nehurumende ari kunyorawo nyaya dziri kupesana. VaMnangagwa vainge vari kuHwange vachiparura gwenya remagetsi vachizotarisirwa kuenda kumusangano webato ravo sezvavari kuita mazuva ano. Asi vanhu vanonzi vakaungana vakafambira dhongi rakaora sezvo vaMnangagwa vasina kuzoenda, kunyange hazvo vamwe vanhu vainge vafumobata jongwe muromo. Vachitaura nevepanhau reHerald, mutauriri vaMnangagwa vaGeorge Charamba vati mutungamiri wenyika anga asina musangano kuHwange Colliery Stadium sezvo ainge aine misangano yakakosha kuHarare. Asi vachitaura neHerald, sachigaro weZANU-PF kumateberland North vaRichard Moyo vakatiwo vainge vakatarisira vaMnangagwa, kunyange hazvo vakazokundikana kuuya nenyaya yebasa. Asi vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti vaMnangagwa vanogona kunge vasina kuenda nenyaya yekushomeka kwevanhu. Vamwewo vanoti zvinogona kuve zvine chekuitika nekuputika kwakaita chombo chinofungidzirwa kuti e-grenade kuWhite City Stadium nemusi wemugovera chakapotsa chauraya ivo vaMnangagwa nevamwe vatungamiri venyika, asi chikazouraya vanhu vaviri vanovachengetedza vamwe vanhu makumi mana nemapfumbamwe vachiendeswa kuchipatara. Vamwe vaviri vevakakuvara ava vanonzi vaendeswa kuzvipatara zvemuHarare vachibviswa kuBulawayo. Vamwe vatsigiri veMDCT kuMashonaland West vanoti vakashungurudzwa musarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokororwa muna 2008 vanoti havakanganwe zvakaitika izvi sezvo vakapara mhosva dzemhirizhonga idzi vasina kusungwa. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Mumwe mudzimai asina kuda kudomwa nezita uyo akabatwa chibharo mumusha weShackleton pedyo nechinhoi anoti akabatwa chibharo nemunhu waanoziva asi hapana zvaakaitwa.
Ndakabatwa chibharo 2008 ndine makore 14 ndikarohwa kuri musi 27 June.
Mudzimai uyu anoti kunyange hake akamhanara nyaya iyi muna 2008 nyaya yake haisati yatongwa kusvika pari zvino.
Kubva 2008 kukoti ndinouya asa system kuna mukoti. Tikasvika kukoti ndinongodzorwa chidzika takuda tichakushedza. Tinodzorwa nemunhu anonzi PP2. Akaita mupfupi mutsvuku ane manza.
Vastuati garaji avo vakakwikwidza semumiriri wechinhoyi muparamende vanoti vakapisirwa imba, kusungwa uye kushungurudzwa zvakaipisisa apo vakatorwa usiku vachirohwa. Asi vanoti hapana nyaya yakaendeswa kumatare edzimhosva.
Wakaya wakati bombera imba, then after the my election, then from there afintauzo garandai vamu mshakanaka nangu garatawa kunda kuchichidzirwa ibva kubasa because of nukushanda mkamba ni irumu na Mzimbabwe nukutika mkamba ni ose aru undi na Mugabe saka inini saka zeta kutipa 2008 ndisiye basa because mea anda kuta 2000 MP. So iwayo nuronde yoyo inaita kuti kushungurudzwa kwangu kwakanyanyisa ndisingataure kwokutorwa nemapurisa usiku ndichienda kunorohwa ndichaadhaptwa ndichiita sei.
Vagaradhi vanoti hapana kuyananiswa kwakaitwa pakupisirwa kwavo dzimba nekutotywa kwavakaitwa kwesvondo rose. Vagaradhi vanoti vakarasikirwa nezvinhu zvakawanda zvekuti vanoda kuripwa nehurumende ichasarudzwa musarudzo dzemwedzi unouya.
Ya, inini semunhu zvangu ndinogona kuti togona kufunga kuti haane togona kuti dzisvikanganwe but ndisingazivi kumhuri because mhuri yakaafektwa especially nokupisirwa kwemba. Ndakarasikirwa nezvinhu zvakawanda zvakafanana neproperty yemumba zvandisingakwanisi kuti inini ndikakwanisa kuti ndizvite feza kuti kuti nditi hano wero ngazvingodai asi kana kudai ndaikwanisa kuwana kuti ndirikwanisa kuwana compensation yezvinhu izvo I think zvaigona kufadza nekuti mhuri yangu inogona kuti vaone kuti zvinhu zvavo zvadzoka.
Sachigaro webazi reMDCT Veteran Activist Association vaLawrence Mulambo vanoti vakarangarira zuva iri nezuro nekugadzira makuva enhengo dzavo dzakaurayiwa muna 2008. Vamulambo vanoti vacharangarirawo zuva iri nekuita musangano uchashevedzwa mutungamiri webato vaNelson Chamisa kuti vataure nevakakonzeresa mhirizhonga sezvo vakagadzirira kupupura zvavakaita.
Pari zvino isusu seveterans association tanga tagara tiri kugadzirira vanhu vakaurawa nepolitical violence tovatadzika toenda kuhurungwe North. Hurungwe North Tapuwa Mbwando and the others whom I cannot now imagine off your head to tell you ndivanani mastawo tunakunogadzira makuva avo tobva taavaka toita musangano ikoko tichidanawo futi maperpetrators vaikonzeresa musindo wacho kuti vauyewo vachipawo matestimoni avo pamakuva ipapo kuti vanhu vagone kurapika.
Sarudzo yepresidential runoff muna Chikumi 2008 yakaita mhirizhonga inotyisa iyo yakasiya zviuru nezviuru zveMDCT vasisina pekugara uye vanhu vanodarika mazana maviri vakafa mumhirizhonga iyi. Nepamusana pemhirizhonga iyi mutungamiri weMDC Muchakabvu Morgan Tsvangirai vakabuda musarudzo iyi vachiti yainge izere ropa. Izvi zvakaita kuti vaive mutungamiri weZANU-PF vaRobert Mugabe vakwikwidze vega zvichitevera kubuda kwavatsvangirai. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini Arthur Chiguriwa.
Mubatanidzwa wemapato ari kupikisa wePeople's Rainbow Coalition kana kuti PRC unotungamirwa naMai Joyce Mujuru unoti hausi kufara nezviri kuitwa neZANU-PF kumasvingo West uko vari kupomera bato iri mhosva yekutyisidzira nhengo dzavo. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro pasikato kumasvingo vari kumirira PRC musarudzo dzeparamende kumasvingo West vaHenry Makusha vati vatsigiri vavo vakugara vachitya mushure mekunge mumiriri weZANU-PF Ezra Chadzamira vakaudza vagari kuti vachaita mhirizhonga kana ZANU-PF ikasavhoterwa. Vachadzimira vanonzi vakataura mashoko aya apo vakaita musangano wavo nemusi wemugovera wapfuura.
Vachadzamira vakaita musangano nomusi wemugovera panonzi pavaradhi vavana vamakwarimba natrust muzondo wechikani. Ivo vakapromisa kuti kana munhu anenge avhotera opposition kana munhu wavhotera kandidheti iwe inonzi Makusha tichazenge tichizvapisira dzimba nokuvarova. Ivo vakazosumuka vachiti vanoda kundopa mudzimai wangu iniri galia yeZANU-PF nokuti ndanisapoti ZANU-PF. zvinova zvakazokona kuti vakazoshaiwa kuti vopani nekuti vaivapo kuda vakazohla kuyana yekumba kwangu. Akaudza kuti iye uriko kumba zvobva zvapera zvakati asi maplans avo vanawo havanawo kutoti varonge kudi kurova vanhu. Saka vanhu paelection iyi shuwa vanhu vavakushla. Hati free and fair hapana nokuti hatisi kutendewa kuita marali edu zvakasungunuka. Vanhu havasi kutendewa kuenda kumarali eopposition nokuti utungamiri hwekumusoro kungotaura asi paground hapana chinobuda vanhu vane vachingohlikidzigwa nokuti vanhu vana masabhuku. ZANU-PF inokambira ichidana masabhuku kuti unganzai vanhu venyu wonzi warega chikafu hawani chii hawani ndo zvaivapo nokuti paitoitwa musangano paiva nechikafu chesocial office chakavira navanhu ipapo.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vachadzamira avo vanova sachigaro wezanu-PF kumasvingo sezvo vakanga vasingadairi nhare mbozha yavo. Vamakusha vati vamwe vatsigiri vezanu-PF nevari kumirira mumakanzura vari kufamba mumaruwa mazuva ose vachimbisa vanhu mhirizhonga kana vakasavhotera ZANU-PF. Vakati izvi zviri kupikisana nemashoko anogara taurwa nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ekurudzira kuita sarudzo murunyararo. Mumwe mutsigiri wePRC akanga ari pamusangano uyu varadhio Chinoda vati vakamanikidza kuenda kumusangano weZANU-PF mushure mekunge vatyidzirwa.
Vanhu vari kutichichidzira vachiti kana munhu anenge avhotera opposition tinofanirwa kuti tinodzingwa muno nenhau yekuteta vhota paopposition. Saka ivo vari kutaura vachiti chero munhu ita zvavanenge vachidaiwo sevanhu vebato reZANU-PF vachitimanikidza nekuti tyisa vachiti threatena kunyange pakufamba kunyange zvimwe zvatei chida kuita tei da kutamba mabhora tiri kutadza kumatamba zvakanaka zvichinzi ndee opposition. Saka zvinhu izvozvo zviri kutirwadza sevadiki techingodawo change palife yedu but tiri kumanikidziwa nevanhu vachitirambidza zvatinoda bhora harichatambwi zvakasununguka kana kufamba vanhu havachafambi zvakanaka kana kugara mudzimba zvinotaura kutoita kuti pamwe tinogona ngudzi.
Mumwe mutsigiri wePRC akaramba kudongwa zita rake akatiwo madzishe nemasabhuku ari kushandiswa neZANU-PF kutyidzira vanhu kumaruwa.
But ndakanyakusabatika zvakanaka kuti anova kansela wokwad 13 weZANU-PF uri muimba yeushe wakauya pamusangano apa anonzi Trust Chikana achizviti iye ndini mambo kana munhu musi wa 30 tikaona pastations aya anoti nemamwa nesikatwe pane ndopano novhotera vanhu vedu vazhinji vemunomu pane vhoti inotaura kuti ndiye opposition. Musi wa 31 tinenge tatoona kuti wavhotera opposition ndiani uchimizi kuti musi wa 31 tikuuya nematarakita emagiredha edu kuzogiredha musha womunhu iyeye.
Asi mutauriri weZANU-PF masvingo vaRonald Ndava vakaramba kuti bato ravo riri kutyidzira vanhu vachiti vanopikisa vari kuda kusvibisa zita rebato ravo. Kuchema-chema nenyaya yemhirizhonga kuri kuenderera mberi zvikuru mumaruwa kunyange hazvo mapato mazhinji ari kukwikwidza kusanganisira ZANU-PF akasainirana pasi kuti achaita kuti sarudzo dziitwe murunyararo. Sarudzo dzegore rino dziri kuitwa musi wa30 Chikunguru uye masangano avana chipangamazano achiti sarudzo ine mutsindo iri pakati peMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa neZANU-PF inotungamirwa navaEmmerson Mnangagwa avo vakapinda panyanga mushure mekunge mauto apidigura pachigaro vaive mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe muna Mbudzi gore rapera. Ndakamira Studio 7 mumasvingo ndini Gandri Maramba.
Masangano evanhu vakare vane hurema hwakasiyana-siyana ari kuratidza mabasa anoita kuitira kuti veruzhinji vave neruzivo rwezvinoitwa nevakaremara. Izvi zviri kuitwa pasi pechirongwa cheNational Disability 2018 Expo icho chinopera nemusi wechishanu kwaMutare. Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vakaremara vanobva kumativi mana enyika vari kwaMutare vachiratidzira veruzhinji zvavanogona kuita nemaoko vavo muchirongwa chiri kuitirwa muguta iri kekutanga kubva chavambwa. Mumwe varongi veNational Disability Expo amai Juliet Muzondo vanoti kunyange hazvo chiitiko ichi chiri kufamba zvakanaka vakaremara havazi kuwana rubatsiro runokodzera kubva kuhurumende.
Tikatarisa nyaya yedisability resource allocation yedu yagara inenge iri shoma. Saka for my events akadai kungobatanidza mari tichingowanawo masupporters vanenge vachiti vaunza ruoko rwavo vachiisa mari kubva pakatanga expo kusvika gore rapera iri takai support kwa shukuru kuru ne UNICEF. But gorerino wanenge wakati chinjei support ya watu wazinyeze disability. Asi jisine itakawana support kwa kune mawama organizations. Vanosanga nisira Zimbabwe Traffic Safety Council, vakati pa Maria Katikurei, Nenasa, vakati pa Maria Katikurei, uye masangano aripano ariku exhibita. Vanotarisirwa vane ma contributions avanoita ma disability organizations vano contribute ma $50 kuti vakwanise ku exhibitor then kusvika kuma colleges nemamwe ma colleges anotipa ma $200 ati ma college nema universities tozotarisa ma corporate supporters vari kutipa ma $300 saka kuba kuunganidzwa kwemari idzodzo ndo zvinakatibatsira kuti tikame up ne event yakadai inoita ma cost akati wandei kutarisira accommodation nekuti takusanganisira maorganizations anobva nyika yese yeZimbabwe ine makosi accommodation ine makosi transport zvese zvinenge zvichida kukafiwa tisingatarisa taure zvechikafu nekuti dumbu ushumiri wedumbu unodikwa
amai muzondo vanoti chirongwa chavo chine chinangwa chekushambadza zvinogona kuitwa nevakaremara
tiri kusangana pa National Disability Expo 2018 it is a program yanga ichirana for the past 6 years tichisanganisa masangano anoshanda nevanhu vane hurema kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana dzeZimbabwe gore rino tiri kufamba netheme inonzi disability inclusion for sustainable development, walk the talk, leaving no one behind. The National Disability Expo yakatangwa kuda kuratidzira zvinogonekwa nevanhu vane hurema, like their abilities, and also kuti masangano evanhu vane hurema asangane vachionesana kuti kana ari munhu ane hurema ari pano azive kuti kana akatanda maushe zvanogona kuenda kwakati akati ari kudawo kungoziva anoenda kwakati ma organizations edu anosanganisira zvakare ma government service providers ma parastatals tine representation yana NASA tine also ma social welfare ministry of health Mutare City Council ma colleges edu anabulawayo poli Mutare Teachers College ma universities edu ari pano vese vane chekuita nehurema angava ma disabled people's organizations
Mudzidzi wepaBulawayo Polytechnic uye vari murwiri wekodzero dzevakaremara vatafadzwa matope vanoti expo iyi inobatsira vakawanda nenzira dzakasiyana siyana kusanganisira vasina kuremara
Expo iri kubatsira kuti vaya vatinorarama nawo vanenge vasina kuvasina kuremara vanenge kwakwanisa kuva neurikunzwisisa vakwanisa kuwana neruzivo rwakatsetseka ruzivo rwakakwenenzverwa kuti mwana kana akaremara munhu mukuru kana akaremara chembere yakaremara inochengetwa sei inofanira kunge ichionekwawo sei mukurarama kwedu uyezve kana tikapinda muzvikoro vamwe vatinenge tichirarama nawo vanenge vasina kuremara vaya vanenge vakwanisa kunyatsonzwisisa isisa kuti kana munhu akaremara uyu anofanira kunge akabatwa sei saka chidonzo rakafanira gore rino iri kuti tinenge tichitaura kuti vanhu kana vari pano sezvo zvinotaura kuti tiri pa edition yechitanhatu tiri kuona kuti mashoko edu nekushambadzirwa kwedu kwedisability expo kuri kuendera mberi zvakanakisa
vawalasi mupfuma avo vanoshanda nesangano revakaremara rinonzi freedom to the disabled persons in zimbabwe vanoti kusangana pamwe chete kunopa kudyidzana kunobatsira kuti vapane ruzivo pazvinhu zvinogona kusimudzira vakaremara
expo inguva inosangana vanhu vanorarama nehurema hwakasiyana siyana donzvo riripo nderekuti vanhu vapane unyanzvi unowanikwa munzvimbo dzakasiyana siyana uye unyanzvi hunobva mune vanhu vane hurema hwakasiyana siyana chinangwa ichochi chinoita kuti vabva munzvimbo dzakawanda vapangidzane mararamiro avanoitawo sevanhu vanorarama nehurema
zviratidzwa zviripo gore rino zvinosanganisira zvisonwa zvirukwa zvinyorwa mifananidzo yekudhirowa zvivezwa zvekupenda nezvimwewo zimbabwe ine vanhu vakaremara vangangodarika mazana mapfumbamwe ezviuru ndakamirira studio 7 mamutare ndini Iloida Moyo
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne13630 shortwave uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika 5pm. Musi wechishanu kubva na 4:45pm kusvika na 5:15pm. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chatinoita hurukuro nevari kukwikwidza musarudzo dzegore rino. Mutungamiri webato Rebuild Zimbabwe Alliance vanowa Manyika ndeumwe wevari kukwikwidza musarudzo wemutungamiri wenyika. Dr. Manyika vanoti ivo nebato ravo vakasiyana nemamapato nekuti vanoda kutungamira kwete kutonga. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naDr. Manyika naTanonoka Wande weStudio 7.
Ine ndiri muchizvarwa chemuZimbabwe, ndakakurawo ndichiendawo kuchikoro ndisina kupfeka bhutsu sevamwe, tichiverenga nekenduru uyezve tikakurawo mumba medu tichiona kushinga kweavo vaiti aiwa tofanira kuchinja maitirwo ezvinhu muno muRhodesia nguva iyoyo. Vamwe vangazive hama yangu baba munini wangu vainzi Robson Manyika ndovamwe vekutanga vakaenda kuhondo 1963.
Mungadhudzei pamusoro pebato renyu?
Bato redu isu Rebuild Zimbabwe Alliance rakatanga nekuti isusi takanga taona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kunze kwenyika nemuno munyika kazhinji kachona hazvipihwe mukana wekuti zvishandewo kuti nyika yedu ibudirire. Takaona kuti pane vashoma vanenge vachitaurawo kuti toda kuita gutsa ruzhinji, asi chokwadi ndechekuti harisi gutsa ruzhinji, inongori gutsa ivavo vari muzanu nevavo vanonzi vakanga vari kuhondo, asi vanhu vakawanda vachitambura. Saka tazvionawo izvozvo ndokubva tafunga kuti aiwa tinofanira kuti tiite musangano wokuti munhu mwana wese wemuZimbabwe anogona kuti awane mukana wekuti ashandire nyika yake.
Rakarerekera kupi bato renyu?
Hatisi kurudyi kana kuti kuruboshwe aiwa, asi isu tinoda kuita zvinhu zvinoshandira Zimbabwe. Zvinhu zvachona izvozvo zvinofanira kunge zvichiita kuti makambani ashande. Tinofanira kunge zvichiita kuti avo vari kuda kuita zvinhu, vanoda kurima, vanoda kuya muno munyika munomu kuzovhura makambani nezvimwe zvakadaro, vachizviita zviri pamutemo, vakwanise kuzviita.
Chii chakaita kuti mufunge kupinda mumakwikwi eutungamiri hwenyika?
Ini chakaita kuti ndide kupinda mumakwikwi eutungamiri hwenyika kutaurira ichokwadi vahwande ndechekuti tinoona kushaya hanya kweavo vanonzi vatungamiri, uchiona kutambura kukuita vanhu iye zvino.
Dr. Manyika, sei muchiti imimi ndimwe muri nani pana vamwe vese?
Handiti tukurwira yatinoti demokrasi. Demokrasi inoda kuti ngapave nemukana wekuti vanhu vasarudze uyo munhu wavafunga vanofunga kuti ari kuunza mazano anogona kuvabatsira. Kana tadaro hazvina basa kuti vanhu vachavangani 1000 here kana kuti 100 here. Aunza mazano anofunga kuti anoita kuti vanhu vafunge kuti magariro avo achachinja, ndiye achasarudzwa nevanhu.
Sei muchifunga kuti bato renyu ndiro rine mhinduro, ndiro rine maanswers ari kunetsa Zimbabwe?
Bato redu isusu tiri kutarisa zvinhu chaizvo zviri kutambudza vanhu, uyezve mukateerera zvinhu zvatanga achitaura nguva dzese idzi, hatisi kungotarisa zvinhu, hatisi kungotaura zvinhu zvokuda kufadza vanhu aivo. Isusu toda kumira pachokwadi tichiona kuti zvinhu zvinogona kubatsira vanhu ndezvipi. Pane vakawanda vanogona kusimuka vachivimbisa zvinhu zvakawanda wanda, isusu hatisi mukuvimbisa mumakwikwi ekuvimbisa vanhu zvinhu aiyo, asi tikuda kuti tinyatsotaurirana chaizvo nevanhu chokwadi. Ini ndingati ichocho ndo chimwe chinhu chinoita kuti tisiyane nemamwe mapato. Isu tinonyatsotaura kuti kuvanhu kuti kubva patiri panapa kuti tisvike pakubudirira kwatinoda kusvika, hazvinotoda munhu wese, uyezve zvinoda kuti tisunge mabandi chaizo tinyatso kunya mabandi edu chaizo chaizo kuita kuti tishande pamwe chete. Hazvingoitwi nekurota aiko, zvinoitwa nekukurudzira vanhu kuti upi noupi ave aone chinhu chaanogona kuzviitira iye, tichibatana pamwe chete tichivaka nyika yedu. Ndo chinhu chikuru ichocho chebato redu kuti aiwa, isu hatidi zvokunyepera vanhu. Chechipiri chamunoona ndechekuti kazhinji kachona vanhu vanongofarira kungotaura nyaya dzevanhu vari mumarocation nemumataundi chete, asi isu tinotaura kuti aiwa, kana tichida rusununguko chaizvo chaizvo, tinofanira kurwisa kushaya urombo ihwohwo. Pane imwe nyaya yatiri kutaura mazuva ano yekuti build Zimbabwe kuti mombe dzese kudhibha. Kana tisati takwanisa kuendesa mombe dzese kudhibha, tichingotaura nyaya dzokuvaka nzira dzakanaka dzinobatanidza mataundi mahombe chete, hatizivi zvatiri kutaura. Nemhaka yekuti nhamo yemuZimbabwe iri kumaruzevha, iri mukushayiwa kweruzhinji ruri kumazireva. Saka iye zvino tikupota tichitenderera tichinova sinotarisa chaizvo chaizvo kuti upenyu hwakamira sei kumaruzevha. Hatitingotaura nyaya yekungonoita marali pataunship aiwo, asi kunyatsosvika chaiko kumachifu, kusvika chaiko kumahedman, kusvika chaiko chaiko kuvanhu chaiko, kuti nyatsonzwisisa kuti chiri kunyatsonetsa chii chaizvo chaizvo. Kana tazvinzwisisa izvozvo, toita mazano anoenderana nekugadzirisa nyaya iyoyo. Saka muchinzwa tichiti mombe dzese kudhibha muZimbabwe, kana mombe dzese dzisati dzakuenda kutibha, hatisi kurwisana nenyaya yekushayiwa.
Vari kukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weBuild Zimbabwe Alliance vanowa manyika vachitaura vari parunare muHarare natanonoka Wande weStudio 7. Musakanganwe kuteerera amai Joyce Mujuru muchirongwa chedu chamangwana. Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo tichienda kuRussia, uko kuri kutambwa mitambo yeWorld Cup. Mitambo yenhabvu yeWorld Cup yanga yakamira zvakadai nezuro. Mugroup E, Brazil yakarovaiyo Serbia 2-0. Costa Rica ichirovawo Switzerland, ichita mangange neSwitzerland 2-2. Nasi mugroup H mitambo iriko yakamira yakadai. Senegal, iyo inova nyika chete yasara yemuAfrica iri mumakwikwi aya, iri kutamba neColombia, kuchizotiwo Japan ichitamba nePoland. Muzvikwata zvabudirira mukupinda muzvikwata gumi nezvitanhatu zvasara, kana kuti round of 16. France iri kutamba neArgentina musi wemugovera na4 Maskati. Panguva imwe cheteyo Uruguay ichitambawo nePortugal. Nemusi wesvondo Spain iri kutamba neRussia nenguva dza4 Maskati, apo Croatia inenge ichitambawo neDenmark. Mumwe mutambo pakati peBrazil neMexico unenge uriko nemusi wemuvhuro. Asi chikwata chakasimudza mukombe uyu kuBrazil muna 2014 cheGermany chakaburitswa mumakundano aya mushure mekunge charohwa icho 2-0 neSouth Korea. One light, one dream, one moment, one team, one you, lights high, thousand roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag, all oh yeah, we've been waiting for this, all oh yeah, we all at, we right here. Ya empezó la rumba y estamos celebrando, todo el mundo que me levante la mano, estamos vivos, hay que disfrutarlo, hoy nadie me detiene porque yo no sé parar, down, down. Sezo nguva idi yapera, regai timbotarisa misero inawo zvakare. Vakuru vakuru vehurumende neZANU-PF voramba vachipa zvikonzero zvakasiyana-siyana panyaya yekuti semutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasina kuenda kumusangano kuHwange Colliery Stadium nezuro. Vatsigiri veMDC vorangarira kupondwa nekubatwa chibharo kwavanoti vakaitwa nevamwe vatsigiri veZANU-PF muna 2008. masangano evakaremara oita musangano mukuru kwaMutare. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti muswere zvakanaka vateereri tosangana zvakare mangwana mangwanani tokusiyai mina tungamiri nkomo munhau dzeIsindebele.